Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna dambudziko remafuta chakudya kuti izvo letters of credit akaiswa atakapa kupiki mwe anokwana $50 million anotenga iwo 85 millimeters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali of credit pesi anongati nawo toka tichita initial kuti anga revolve.
Gavana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei zvichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesoi station uchiwana paite 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Asa haiko zvine izvi we are now in queues which are kilometers long saka hazvina kumira
asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturu nedhiziri zvakawanda vagumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe vagumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yezimbabwe electricity transmission and distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta vamufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi ngatinzwei vachitsanangura
zvinhu zvakamboti gadzirikei bichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesoi station uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel asi haiko zvine izvi we are now in queues which are kilometers long saka hazvina kumira zvakanaka
chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari
I think foreign currency zvako because munhu wese ari kungoti Mangudya ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta and tinoziva kuti Mangudya yake role ndeyekuprovida foreign currency ka saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta
asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anoikwanira takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto achiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika, asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana nokuti still it will only be released kana maibhadharira. And kubhadhara kwacho uku ndokuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri, asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa, mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi, vanodarika 1000 kana ukataura vedhiziri vese nevepetro. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari, asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndovaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padeski mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tiri kunzwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza magenerators zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana, so kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuamerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwe vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kufiki rino izi anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks, and thereafter maletters of credit ese anga tinawo tonga tichiita imeshoti anoita revolve kuita kuti hapawe dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa yajonga zvinenge ndezvokuda izvi, masupplies efuel anoisa fuel kumasasa, then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriisi fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita, zviri kuitika izvozvo izvi. As we speak right now, masupplies ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwasvondo, nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvokuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvina kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunoziva kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvokuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chekutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakasonaka pambodano with my time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko, vasavhunduka nokuti fuel ikudrivwa.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vachitaura vari parunhare muHarare. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudomboshava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye varumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi avanoti dombo iri harifanire kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanikwa nakanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMGC, saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Prince Kadhuve, vakawana mainvestor avo emachinese vakuda kumana kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti vakamachina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoglobal. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa pasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atenge kagomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa paita mitsangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chichina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndo vatoita musangano neGeoglobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vanga vamiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa makiriniki. Asi chatakazoona manje tainyetwa kamapepa eGeoglobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichirakidzwa zvazviri zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vane simba rokutitemaina, asi vari kuonawo sokuti aiwa kana kupi kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakanditi nditaure naminister of mines, tikataurawo zvakare naminister of mines, vakanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yekuve mining.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo, vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kampani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Ministry of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chizvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti muma-consultations ayo ayaiita pane ma-stakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mumwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo ruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge kuministry of mines vachitodzika vakadaro. Zvinoitwa panotoitwa consultation, kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeoglobal, aida ku impersonate as the trust chairperson, because palaka uya vanava takavabvunza kuti what will be the benefit ye what, because mnenge mchiremita mari ku government mo remita ku mopa omtero ku council ko isisu se community chichati munotipa pakati pazvino zvina zvinova izvo kuti vaitiwa hativake komboni vanhu vedu vachanga vachibva muward muno. 2 manational events vanenge vachitibatsira. 3 vachanga vachitibatsira nokugadzira maroads edu. 4 vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda tsotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varida kudzingwa from Dombosha.
Kanzura yokuzimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha wana Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pana dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa chetugati kurumei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipini kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika PM. Musakanganwa
tombotarisa it Africa. Totanga nemu South Africa. Bato reAfrican National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu, zvisiya kuti toiri foma nepamusana peuori pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu mabvupfunyiri. Maute muFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika nezuro manheru uko kwakasiya mauto maviri afa. Maute muSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 241 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum nezuro. Izvi zvakapasi urongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda zvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa nezuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahera Mushonga, richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha. Nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavinga vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yarewa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Rachel weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwa kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Human Rights Watch itora tichitenda paramendi yeZimbabwe nebasa guru rayatanga uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa namuzvare Priscilla Misahera Mushonga panyaya dzezvidzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekuridza nezvipi hazvo. Tanyorawo zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gwara ra2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro nenyaya yekuti vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya zvinova zvinokuvadza utano tikatsinhawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri hurumende inofanira kuti ione zvaingaita kuti vana ivavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinofokana nazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri iro riri risati rapasiswa semuda?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika zvakarewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira nguva yekuti zvakanaka kuti mwana wese pashayiwe anosara kunze. Zvinazvo isi ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho repuraimari nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kudziringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uye zvekuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaenderere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semusambangwenzi pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kutsiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona mune zvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 kwete, nyaya yekurova vana haitisiyo.
Vamavhinga, sezvo muri vesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kupawo here maonero enyu kuti muzvikoro umu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti tinokurudzira zvekare vari kutungamira vemuzimba vadzidzewo munyika dzakawanda kunyanyei South Africa kutsiurwa vanhu anenge akanganisa kuzichimbomira uri parutivi wasvika pakuti kuone kuti watadza pati ungagadzisa nenzira nzira dzese izvozvo hadzisanganisire kurova. Uyezve ngatiregei kufunga kuti kurova ndokunoita kuti munhu apinde mugwara. Vazhinji kushandisa Bhaibheri kuti kana asingarovi anozova nhina, anozova nharadada, anozova hadzisi nguva yakare yekuti vana vanofanira kungotsiurwa vowaniswawo dzimwe nzira dzekuti kana achinge anzi une zvashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopuwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haazomboteereri zvachose, anozova nhimhi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunare muLondon naRay Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Maria. Vanira kuva udze here vaika tika kuzvitambira here tajama kwedu tinobvira mumbereko ndaiva udza zvondorandira ikoko tinotitike namo yacho haikundike haikundike ndaiva
Ramadan. Ndoda wangu dzangu ndichitsigira vakadzi pazvairere kucelebrate wakwe holiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta etowedzera zvakadzi. Varipo vamwe vakadzi munganatsotaira pazuva rei rekupemberera kweholiday yavo vanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi vafare.
Zvonaiwo mukutaura namukoma Clever ari Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Clever, kwakadi Cape Town?
Upenyu zvako zviri kuchema nehama dzedu dzekuzimbabwe mitengo kuziramba chinokwira nguva nenguva.
Saka poitwa sei mukoma Clever?
Kaanchiti vatungamira vadai vataurira vagara pasi vataurirana vamunangadza mayachanika charoendegera vataurirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika nekuti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muZimbabwe, apo chiri kukweshana neNamibia nesvondo muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano eT20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineyewo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi vakukundikana kwakaita chikwata chemaChevrons kuenda ku2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Mutevheri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because ini ndikufarira matambira kuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudherera Zimbabwe vachitiko kudherera uku kuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kuti dherera izvo hatikutozoirova chatiri kuda isu kuenda kuWorld Cup.
Mongorori wemutambo wecricket Vafarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu osimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kuqualify but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe ende zviri kutoratidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutaura ruyamuro kubva kuna Chipo Mugere tipa na Mary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati. Musakanganawo chirongwa chedu cheLife Talk, apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika, asi gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sidandekile Mhlanga.
Sokuyisika December ku VOA Ndebele. Amachono zitobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ibe khona for a week iminyamalala. So kubuye kugcwala iphizini, ipetroli ingabi khona, kumbe kube le petrol diesel ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ungayizothi ngabe uyavuma. So vele le vele imali ekuthi kwene lesukusuka ifuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele ku problem yena leyo bakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokhu luqhubekela phambili. Lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzaba nganeno ngale impelasonto.
Ningi le gayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisi sithi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2. Akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhatshwane.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi osoluqoqwe ngabenkampani yeZESA. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awepetrolo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abeselungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalele cabinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amakampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu leCariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidingangi pongipho. Yena le imali iza kuba khona maybe njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days kuthiwe week kungani ukuthi edlwe after that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ibuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idiesel ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ungayizothi ngabe uyavuma evele le vele imali ekuthi kwene lesukusuka ifuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele ku problem yena leyo bakhona. Sengene lesukusuka ukuthi one time bethenge ngathi last a month or 2 months sengene lokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena leya soze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egarage nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost about 3-4 kilometers egarage neliyi-1 and ibaqasa ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto yalokhu ezisemalayinini. So even ngathi yena le zathola imoto akudry zizayibutha isilast a few days sibe sibuyele futhi kuroutine yena yane esiyijayelele.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali lolwes have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Cariba aphayi sizavuma ngoba silandlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanke bari kathe siwanke i-Colliery City League literally City League ngilandela izifo ngenxathi wehluleka nje umanager ukuthi izinto zime zingereliable ukucontinue kunjalo. So hhayi i-excuse nje esiyitholayo akula reason ukuthi uyewanga akulamalahle ayiwanga amalahle ayinzenjani ayinga kulamalahle azakhethwa for another 200 years ewanga.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estable eqinileyo yikho kwezukuthi kube lama-problems wonke wona lawa angeke sithembe United States dollar. Kaso malini.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi yecubungula izombusazwe sixoxelaye esegwanda. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave. Inenye lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amanengi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la seqala ukusilela kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leCaribe lapho sokusithiya ubathabele masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eZesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seCaribe sizakwehla kubangelwa ekungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCaribe malutshwane kenelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe iZesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisithi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhatshwani. Ngoba kathesi akusela business. As a business person, I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla khathesi izikolo bezivula abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba ekuseni azaze ayebuya ntambama ngitshone vele engazange ngenisebenzi and i-customer ngezake ibekezele iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shuwa izikolo zivulwa ngapha amagetsi yabo wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe asisakwazi shuwa.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithola senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba impahla sezithile kuyatsha amafriji kuyatsha everything abantwana esikolo bahamba bengadlanga ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo 0 lo ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutha amagetsi abe vele engasekho sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
So, amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele beye esikolweni siya-ayina akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala bayatshayisa bethola kungela magetsi akaphedli engakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga and then lohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la isathengeki bantu hayi iyadura la ithengeki kunzima.
Amabhizimusi izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalise nzima uZulu wakoBulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribe selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lephalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ngokuthi ngiyezabelo khathesi abantu uyabona lapho kube lemonakalo etshiyeneyo ochimanimani labochipingi eminye imisakazelo yapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezitshiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende AA Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshelela umhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende lolu daba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangane ngamakhalanga ngamazelo kabe leredio yabo izakatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazazi hlonipha iyancedisa kuntuthuko indawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution yithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni whether i-radio but bangazibona lawo-ke ama-changane gida isichangane sabo amavenda begida okwabo. I think they will feel part and parcel ukuthi they are part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentephe Community Radio Station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcaster ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi-download i-application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1,000 shillings futhi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana $30. Kukanti-ke ngapha kweleZimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange-$2,500.
Abangenele umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Afrika kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. Ele Zambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona selile misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwelemelika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuthi ba ukuhlasela okwenzele lo butho entabeni ezeGolis kwele-Somalia endaweni ezihlala abeqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu ukwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo ihamba njani le? Into le ayinaZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayinja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wanomsekeli wakhe abakhethwa bonke eCongress kodwa kumama Thokozani Makhubu. Umakhube lo udala ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle iNdebele nxa sikukhanyele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wabe sebona ukuthi kona usengani sekuthathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebeli kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke wothi sibone silo baba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinqumo sibekiwe sibekiwe ngoba eqiniswe noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ekhethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uThamisa laye vele liloya oyazi umthetho kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then i-Congress maisifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona anti abantu besintwini vele ngaye baphuma into enze i-MDC cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona.
UJohn caca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uTsvangirai into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyukuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefithi kababenefithi lutho into abayenzayo ukusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-third lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa sezithuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithuthu zenja ziphelele ebuyeni.
Ziphelele emoyeni vele kakulancwe. Abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi bayekelane lento ezihlanganele abantu lezintweni zisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana. Nxa sikhuluma ukuthi ngikhona thina ezabantu besintwini siyarojwa. Uthola uphasi ngama tribalist but bona into abayenzayo ayibonakala ukuthi yiku tribalism yini khona lokho.
Lapho ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini kwakuxhumana obeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe leChicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarbara Fields. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCasilaka Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo, ikanti iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kumidlalo yemine lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa kane lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but we've lost the same way we've lost.
Siyafana nje. Thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo, iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijele amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leMshwane Stars izanqikana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu lezeBC Caribbean lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United ezemukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimelisi Lisevin ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxa lo Ezra Chisasanda weStudio 7.
Ababaneni abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala ngombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Na ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngikhulele endaweni okuthiwa kwaNkosikazi. Ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza eSiganda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu elibizwa ngokuthi Umthombo Wokuphila.
Umbambo ubecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginci ukuthi acule i-jazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine-album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana, nesingli eyodwa njalo ethi yona Ngoba Umama Wami Ngumtswana, ithi yona Umuntle, ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle, umfowenu muhle, ukwenzeka ukuthi abantu bahlale bebambe.
Yeah,
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule khakabile amadlala nje amanengi.
Yamthanda lo muntu. Yenhliziyo yami yonke.
Umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owaye hlabela kusunduza boys, but uma bebuya phetheya weza wangitshela emkhuthaza ethi hayi mfokababa, njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela, ngicela ukuthi ithalenti lakho ungaliyekeli. Ngase ngivula-ke lamenye i-group i-jazz, ngiyakwazi ukuyicula, ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international. Ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz. Hhayi, umculo bawamukela kahle kakhulu.
Kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye. Kodwa nguye, kodwa umuntu ngiyamthanda.
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bangamthola ngaphi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu, umuntu wakini futhi ube proud ngaye, imusic yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakala ke ku Twitter, Instagram, it's zimdabule_zw. Ungacheka uzimdabule productions, yo ilokhu njena i-Facebook page yami. Kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani, ngenza kanjani, njalo lama contact details bangabe kulo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu balaleli be Studio 7, sithi kwa sibe nani. Amen.
Uyazikhandela eMzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo e-Afro Jazz. Nguye besilaye kuhlelo Woza Friday. Libe nempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda. Ngibona ngempela ngithanda ngikukhumbule. Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda.
Yebo ke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi Zimdabule, uhlala eSouth Africa kodwa yena uvela ke konkosikazi. Singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe nempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.